vakadya zvokudya izvi mazuva mazhinji upfu hwakanga hurimo hauna kuzopera mamafuta aya akanga ane zvinhu akaramba arimo sezvakanga zvarehwa natem nomuromo waerija zvinopasure paizvozvo mwanakomana hongadhuyu mai veimba iyoyo akarwara kurwara uku kwakaenderera mberi kusvikira mwana uyu wotangadza mukadzi uya akati kuna erija ko ndakakutadzireiko munhu wamwari ko makauya muno mumba mangu kuti zvitsvago zvangu zvirangariwe nokuti mwana wangu asere iye akati kwaari ndipei kuno mwana wei akamutora pana mai vake akanamata asina tenzi achiti tenzi mwari wangu ko maitireiko kuchirikadzi iye yandigere nayo chinhu chakaipa chikadai sokumurayira mwana wake akasirama pamusoro pomwana katatu akanamata kuna tenzi achiti tenzi mwari wangu ndinokumbira kuti mweya womwana uyu udzokereze maari tenzi akanzwa erija akanzwa izira erija mweya womwana ukadzokerazve maari akararamazve ipapo erija akatora mwana akaburuka naye achibva paimba yapamusoro akamuisa mumba akamupa kuna mai vake erija akati onai hoyu mwana wenyu ava mupenyu mukadzi uya akati kuna erija zvino ndinoziva zvechokwadi kuti muri munhu wamwari uye kuti shoko ratenzi riri mumuromo wenyu nderechokwadi manzwi amwari kuvana vamwari vanotenda vachiti amen.
Tavhutira nguva muparidzi wedu taakumbira ana baba mwoyo mberi tichitungamirira parwiyo kune kupenya mukurwa ana baba uyani tangane pamuidi kune kupenya mukurwa ndakavhutira nguva muparidzi wedu
anenyerwa pano pana dabd sikaikona ababa wese ronga zita rake jesu
Thank you. Oh, Thank you. Amen.
Never. I'm still looking for one person. I'm going to have that driver, what can you do? You're standing still about my latest acquisition. Never even put some grab at the pillow. You know what I'm going to do? Because if you carry the bathroom, you're going to have a car. Sisi kumbwe na kaka kuna mstari namba bichi pata. Nepi kita muna kana ya.
Why is God that is that is mad?
Yes. Don't ever be that mad. I've always said that there's less time to pray. Listen to. Why? Because elaku kuna odi bichi. How is your mistake? Yako hapa ni warungu. Mamisi na. Mariko kuamene. Waka kare, waka barako. Mariko siwana gari ya wanu waita kuna matoko hati sena. Wano chandani waka kasiza. Kutite kuna matika mawe.
Amen.
So mungu ya wanangu wae kuna wanangu wana nipre. But kune auta yiku mungiri na mungu hipiseta. Before the throne of God. And I said that after what time. And I'm a missing, I'm a missing, and 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 I'm a missing, because we can't be sisters, we are in our church. We are coming to the house of the Munica. We are not the same. 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 Some of the people, most of you, in fact all of you, you are all beneficiaries of the finish when it's over. Sometimes it takes somebody, and without speaking tired. the Lord. Remember me, oh Father. Remember me, Yeshua HaMashiach. jambo lao kusalisha mapawa zikubike mazoe kupiga ramu ya mtere baraka zikiwa ndapo mtu la upenda katika mambo ni ya mtere maisha yenu botawa kai mazoe ya mando uya kai maisha uya kai na rafiki ndio ndio ile jeri la ukitenda mosta ndio kuti wewe ina ndio ma hauta sababu hatu ile ndio zikike ndaka tenga na pia system for ete ndika tenga lao ipa jeri kwa angi ke international ya kuye zaskrita ndako kwa wa hiko, nikatia ndatenga makezi, nikatenga pia sisi, nikatenga auta, kuru pesi, ino pari ziwa kwa geki. Nikawaka ima chef, nika nda kutrizi, yukwa hefe njirubado. Ino nikwa kina hefe, nita kuma pami, zato unza vizina, zato unza vizina. So, hakuna niko, inamira mdrasa. Hapana kile kitakacho kufika katika safari ya ubatao. Tena kipindi
Amen.
Cuando tenía
Amen.
Amen.
Ele é o maior pai da Uruguai, o Arthur Recurso.
You can have 5 cars in your parking lot. You can have 5 cars. Yeah,
expected level. Apaibhoreredza kune drought iye Elijah waita nekupisa because what this hallelujah when you say yes to the Lord you hear from the Lord asa hani ese Kristo nete ndiwo kwanisa kutipaka nina imeto kuroyini. Kristo Jesu chaisai. Ane zimwe zvinhu zvaaitisirwa navaba vake. Haleluya. Elijah. Azvisa nechidya. Achibva atotaurira nhume. Akataura navanhu vake. Ndikazamupe. Nemuti zvinhu zvekutaura. Ndinokutaurira. Ini ndinopika nanga. Vanhu vakatomboka kati dzanombotozvisiwa ivi kunze zvakatooma ivi mvura hakuna kuna the great famine came. Munaverenga shoko rinotapira.
Amen.
When the great famine came, because Elijah aizwa kuna Mwari bvataitaurira madinuni asingatendi kuna Mwari. Tine vaKristu vamwe vacho vanoda kudya zveumwari hwaMwari zvamwari havari nayo. Makambosvika panzvimbo yekunoa zvidzi asenda hawai but magrosa rako auya newari kumhanya but iwe havachanodi kukona vabai papakudai wachienda uri kuva nyanga dzauri kusvisa vabemamaropafazwa nouya nemutumi uno munomada but mutumbi wakamunoinao ndosaka vakamuranga kuita mene pagorogoti nekuti paakakumbira mvura iri ndaitiripo zvangu waisovandi paya nepfumu ndamadisa mvura mhenyu but kune vakatomhanya vakanomupa vhiriki mvura mhenyu dziriki palastisapa akazvitaura zvekare akati pakati penyu pane asandipandukisa but pabreaking of bread akabva pavetedza mutirai mose mutye uri muviri wako nemutirai mose mutye kupana Judas akatopihwa muviri neropa raKristu. Kuti ndiende 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 kuti nd
Thank you.
But in your equality, simply because there is an instruction, my guru, an instruction, ya babati garotinwe, ya mjiniwala zuku, ya suka halila kwele nyama, ya kula nyama nekuti jono drama latiyo, ya sida kango kuwana gunguo, wakata kula nyama ya kawanda, saka nekutu na experience mkuta kula nyama, uchie ndesa nekutora, kubako zitunase monde, takula uye nani.
Why is that? Mbuya wa chiba wakona, zika zidiwe mamea nili ya chiku nisepa iti.
Vocês turned it into the small discut Prepare for their creo And they can't believe it Because they are not going to be able to do it Because they are not going to be able to do it Because they are not going to be able to do it